Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei mangwana pa Facebook page ye VOA Shona. Tichange tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano uri kuzeya nezveutachiwana HIV AIDS we AIDS Clinical Trials Group uyo uri kupindwa nezvisarwa zveZimbabwe muWashington DC. Ngatimbonzwai kubva kune vamwe vari kumusangano uyu.
Ine ndinonzi Martha Tolana, ndinobva kuZimbabwe. Ndiri member ye International Community of Women Living with HIV. Asi pari zvino ndiri kuno ku Washington DC, kuri kuitwa meeting ye AIDS Clinical Trials Group, vanoita ongororo yekurapa utachiwana hweHIV. Pautachiwana hweHIV tiri kuona kuti kana zvazvo vanhu vari kufarira kuti AIDS yave kupera, asi isusu kwatiri kucommunity uyezve muongororo yatiri kuona tichiburitsirwa kuno zviri kutaridza kuti aiwa tichinayo HIV richiri dambudziko guru. Kuchine vanhu vari kutadza kubatsirika nemishonga iripo, uye zvekuchine nyaya yekusarudzwa munharaunda nemunzvimbo dzinorapiwa yatinoti stigma and discrimination iri kutadzisa kuti vanhu varapike, kunyanya vana vaya vakabarwa vaine utachiwana. Ini ndichitaura pano ndiri mumwe anorarama neutachiwana, asi ini pandakapiwa diagnosis yekunzi une utachiwana kwanga kusina mishonga, tanga takatarisana nerufu.
Aiwa, kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.